mangwana na kanaka vatereri tinosamana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechipiri ndira 22 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzoka kumusha mushure mekudemurira rwendo rwavo kunyika shanu dzavaifanirwa kushanyira kuEurope vachiti vakange vava kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu. Sangano runomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoyambira hurumende kuti yasarirwa nemazuva matatu kuti isvike pachibvumirano nevarayiridzi pamusoro pezvichemo zvavo. Kuvharwa kwemamwe mapazi muAmerica kunoenderera mberi, vashandi vasiri kutambiriswa mihoro yavo. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasvika munyika nezuro usiku mushure mekudimurira rwendo rwavo kunyika shanu dzavaifanirwa kushanyira kuEurope vachiti vakangomhanyira kudzokera kumusha kunogadzirisa zvinhu. VaMnangagwa vakatambirwa nevatevedzeri vavo vaviri vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembe Mohadi, makurukota ehurumende pamwe nevakuru vakuru muhurumende pamwe nemauto. Vanhu vanodarika gumi vanonzi vakapfurwa nemauto vakafa mushure mekuratidzira kwakaitika svondo rapera vanhu vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemutemo paKent University kuBritain, Dr. Alex Magaisa vanoti kudzoka kumusha kwavaMnangagwa hakuna zvikuru zvakunobatsira kana vakasagadzirisa zvakakonzeresa kuti munyika muve nekuratidzira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kudzoka kwavaita ndozvinhu zvazvakatotarisirwa nevazhinji, nekuti vazhinji vakanga vatoshatika kuti ko sei vakanga vasumuka vachisiya nyika iri mumoto. Ndo vakasiya vamoto upfute kwakuenda, nyika ikasara iri mhirizhonga mine popoto, vanhu vakafa, vanhu vakakuvadzwa, zvinhu zvakawanda zvikakuvara. Saka kudzoka kwavaita uku vangadai vasina kunge vakatomboenda, vangadai vakagara pamba vakagadzira musha. Zvinotarisirwa kuti nekudzoka kwavaita kudawo pachaonekwa kuti zvinhu zvakaganiswa sei, nekuti chinhu chakakonzera kuti vanhu vasimuke paite popoto resere hakisari chakaipirwa.
Asi tingaona here vachibatabatawo iyo nyaya yemhirizhonga iyi nekukumbira ruregerero nezvakaitika, tichiona kuti zvakakonzerwa mushure mekunge vaziisa kukwira kwemutengo wemafuta?
Zvekukumbira ruregerero handione zviri mavari. Makanganwa here kuti pakashayika vanhu gore rakapera vakapfurwa nemasoja, komisheni yavakagadzira ivo yakataura iyo ikati mukuru wenyika ndiye akatuma masoja. Masoja ndokuuraya munhu, hatina kumbonzwa zvichinzi tinokumbira ruregerero takatati. Tozoendazve kuna Nagukura Hundi ma1980s uku, tozoendazve kuna 2008 mhirizhonga yakaitika ikauraya vanhu zvakare, hapasati pambokumbirwa ruregerero. Saka kuti zvinganzi pangaitwa ruregerero ipo pese pari kuitika apa, hapana hamboti bufu kana shoko rekukumbira ruregerero kana kuti nematambudziko nevanhu vakashayika. Handione zviri zvinhu zvavanokwanisa kunge vachiita, nekuti hazvisi zvinhu zvori mavari.
Asi tingaona here kusungwa kwevanhu vatiri kunzwa vari kutorwa mudzimba nezvimwe zvakadaro zvichimira zvichitevera kudzoka kwemutungamiri wenyika?
Tinokumbira kuti dai zvamira, asi kumira kwazvo ka hazvina kwazvinonyanya kuenda, nekuti kune vanhu vakatorasikirwa neupenyu, hauchadzoka upenyuwo. Kune vanhuwo vari mumajere vakatorwa, anotonzi mapolitical detainee, havana kusiyana nevanhu vaisungwa muhondo. Ivo vana Mnangagwa ivava naNara Mugabe nevamwe vaisungirwa kuti vari kuita zvematongerwo enyika, vachinzi vari kukanganisa vari kudii. Ndo zviri kungoitikawo iko zvinezvi. Saka handione kana paine chimuko chiripo pane zvipitika kana zvinhu zvakadai zvikasagadziriswa kune vanhu vakashaika ngazvigadzirwe kune vanhu vakakuvara ngazvigadzirwe kune vanhu vari mumajeri ngazviratidzwe kuti mutemo unoshanda kwete kuita zvekunge kungoratidza vamwe kuti haa ndo zviri kuitika asi pasina zvinhu zvine musoro kana zvine tsari kana zviri kubuda
panga paine mutauro wekuti zvinhu zvive zvisina kugadzikana mubato rezano PF imomo zvokuti vamwe vangu vachiti vamunangagwa vanogona kubviswa kuburikidza neingadzi impeachment zvinhu zvingatarisirwa here kuti zvingaitika kana kuti kwava kungori kuhumana kwevanhu
ndo mataurwo azvinoitwawo asi kamuzvisa munyika medu vanhu vanoruka nyaya dzakasiyana siyana dzimwe nguva nemafungiro avanenge vachingoitawo hatizive zvekuitika muzanu PF kuuya kwavaitawo kupamwe tichaona kuti pane nyaya dziripo here asi vanhu ava vanoita chikudo chekuti vanogona kurwa zvavo nguva nenguva asi kana zvasvika pakuti ivo vakuda kunoba munda aiwa vanobatana saka hatinganyi kunyanya kutarisira tichangoonawo zvinenge zviripo zvemba mavo ngavaiti handii zvinonzi kana dzichitungana dzemudanga siyai dzakadaro hazisi kuzivikanwa kunzi chii chiri kuitika chiripo ndechekuti kutukana kwavo kana kusakuwirirana kwavo hakupedze kuti peturu yakakwira hakupedze kuti vanhu havana mabasa hakupedze kuti mumusha maita urombo saka ndo zvinhu zvinofanira kugadzirwa izvozvo zvemba mavo ndezvemba mavo
vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika Dr. Alex Magaisa vari parunare kukent kubritain nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti PTUZ rayambira hurumende kuti yasarirwa nemazuva matatu chete ekuti igadzirise zvichemo zvevarayiridzi mutungamiri wesangano iri Dr. Takwafira Joe vanoti hurumende haidi kuteerera zvichemo zvevarayiridzi asi inoda kusvitsa vashandi pakurangwa mabasa zvinove izvo zvichaitika kutanga nemusi wemuvhuro svondo rinouya kana vakatsawirirana pakupera kwesvondo rino tanonoka wande westudio 7 abata Dr. Joe kuti tinzwe zvizhinji
hongu ndinodavira kuti vadzidzisi vakawanda vakaenda kubasa nezuro nekuti vanga vana mazuva vasingaende sokuti vhiki rakapera rakabva rasanganawo namastay away amamwe masangano saka vadzidzisi vakaenda kubasa vasingadi kuti vaite 5 continuous days absence nokuti kana ukaita 5 continuous days absence mutemo welabor act unoti unokwanisa kuti uzotokanudzingwa basa saka iko zvino tiri paincapacitation modus operandi yedu ndeyokuti haufani kurovha 5 continuous days saka hongu nezuro vakaenda kubasa asi nhasi namangwana kana vhiki rinozouyai vashoma vadzidzisi vachaenda vasinawo kuendawo nezuro
ko imwe muzvikoro makamira sei
muzvikoro mamusinawo kumira zvakanaka vana vechikoro vahana kuuyawo nekuti pane nyorekupe kwekuti even stay away iri kukontinua pachibudawo dzimwe news dzaiti kune vamwe vangangofambawo even masoja tichitiretena kuti angangorova vanhu sokuti kune matichawo akarohwa nevana vechikoro namasoja asi kubva mangwana zvichienda mberi vadzidzisi vashoma ndo vanenge vachienda nokuti ivo vasina kuripota nezuro ndo vanenge vachienda kubasa
mazuva amakapa hurumende kuti itarise munyaya yenyu anopera rini
mazuva aya anopera nomusi wefriday vhiki rino saka kana friday yapfuura isu sevatungamiriri kana maleaders amaunions hatizokwanisi kufosa varayiridzi kuti varambe vachienda zuva rimwe vamwe vanga vachienda maviri izvozvo hatizokwanisi taatingofunga kuti kana vari vanhu vane chido chokuti nyika ende mberi nyaya iyi yekurangwa mabasa inofanira kuti ipere vhiki rino vhiki rinouya risati rasvika kuti tisazve tabata murefu bata mupfupi asi varayiridzi vakazvipira kuti vhiki rinoero zvikoro hazvo ngazvirege kungovhurwawo
mune tarisiro here yokuti vangauya kwamuri kuzoita hurukuro nemi
tarisiro tinayo savanhu vagara vanoita zvinhu mune zvakajeka tichipesowa malabor issues asi dambudziko ndokuti vanhu vatiri kutaura navo vakaoma musoro sechigogodza hationi vachizouya neofa iri nani vanhu vanoda kuzoadhiresa zvinhu kana vatanga vambouraya vanhu kana watenga wamboona vanhu vademonstrate saka isitai kumba kuti zvinhu zvinofanira kunaka kwete kutanga waona vanhu vachidemonstrata zvinhu zvichiita manyamamire nerongo kuti uzogadzirisa zvinhu
saka kana chishanu chikasvika pasina zvamanzwa kubva kuhurumende kutangidza nemusi wemufurwa hamusi kuenda kumabasa
izvo ndizvo chaizvo zvatiri kuudzwa navatungamiri navarayiridzi vatiri kutungamira kuti zviri nani timbora mabasa kuda hurumende ingatinzwa sezvo iri hurumende inoda kungozonzwa zvinhu kana zvamboita dambudziko saka varayiridzi vatitungamira kuudza kuti ngatibatanai savarayiridzi timboratidza hurumende kuti hatina mari tatambura tiri vanhu vangova mashangura pata vangofambira dhongi rakafa hurumende inofanira kuti igadzirise dambudziko ravashandi muzimbabwe
vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reptuz dr Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo natanonoka wande westudio 7 iye zvinotombotarisa mimwe misoro yenhau iri mumapepanhau. Bepanhau reZimbabwe Mail rine musoro wenhau unoti gurukota rezvekunze kweBritain vaJeremy Hunt vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabvumidze kuratidzira kwevanhu murunyararo. Bepanhau reChronicle rinoti vemabhizimusi venyika yeKazakhstan vatambira nemufaro kurudzire mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti vabatana neZimbabwe kuburikidza nekutanga mabhizimusi munyika. Sangano renhau reReuters rinotiwo kambani yenharembozha yeEconet neZuro yakadzosera masaisai ose pamwe nemadande mutande zvichitevera mutongo wedare wekuti kuvharwa kwakanga kwaitwa masaisai nehurumende kuri kunze kwemutemo. Zvinotombokupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo vateereri vachitaura mafungiro avo pamwe nemaonero avo.
Radio Namukoma Jonga kandimirira Namukoma Bracing tinotenda zvikuru nechidongwa chamunotipagurira cheStudio 7. Ndidzobve dzinyuzi dzatautongoteerera nekwatiri kwose bhozi dzekumusha zvese nezvekungonyeba vanongoshandisa propaganda vedzidiyo vanoshandisa but ivi munotipa nyuzi chokwadi. Ndivarume ndinoda kuti tinari basa ramunoita ende munoita kuti vana vazhinji vezimbabwe vazive chokwadi chinoitika kumusha kuti kukambira sei. Nyika yedu yatoda mwari dai mwari vapindira vaititsa vatisunungura kubva kuna dhiabhoro sakabata mune vati kuti vatungamiri venyika vane mweya yakatovagara yeumhondi yoda kutoparadza vana vese vezimbabwe apo vachiva upfumi hwenyika vachinjirwa vachibuta nemhuri dzavo the rest people vachisafa nekuda kwavo. Tiri kurwadzwa nezviri kuitika kumusha. Ndakanga ndiri kumusha na December ndinorwadza vana mukoma zvanda zviri kuitika kumusha kwedu dai mwari vapindira vatisunungura. Chimwe chikumbi chakanesa ndechekuti ko dzimwe nyika dzekunze hadzigone here kuti dzichipindiro dzichibatsire kuti inonyora mudambudziko ratinaro because vana muzvokubva vari kuchema tikuchema but vari kuona kuti hatina rubatsiro rwatinaro rwatinokwanisa kuwana kubva kune dzimwe nyika dai vapingo vangopindirawo vangoudzwa kuti hano hurumende iri kutonga ngaisiyane nezvairi kuita kana kutosiya zvako kutonga kwacho kungopindura rubatso rimbo tisunungurawo because taanzwa nenhamo nekutambudzwa nevanhu vanotishungurudza vachitirova vachitiuraya.
Ini ndinoitwa Vene ndiri kuno Cape Town. Ndakatizawo nyaya idzodzi dzematongo ekunyika 2008. Zviri kundinetsa ndezvekudai izvi masoja nemapurisa vana vevanhu chaivo chaivo here kana kuti ihama dzamunangagwa vanoridza pfuti vakananga muvanhu vavasiri kuziva kuti mune mwana wemukoma wake here mune vana veshamwari dzake here mune vana vana mainini vake here. Handizivi kuti pfungwa dzavo kana kuti ibasa basa racho rudzii iwo usiri kutambira. Zvino zvinoshamisa masoja emuzimbabwe anyadzisa nemapurisa acho zvese ndokusaka vachipinda basa nekumhanya nekuti vakaonekwa kuti havana njere ko kune dzimwe nyika vanhu vanodemonstrata wani vanopfuura zvavo asi havazoita at this rate yavari kuuraya nayo vanhu. Zvinhu zvinonyadzisa pasi rino zvinonzi vanhu vekuzimbabwe vakadzidza vakadzidza kuurayana.
Kuno tinoshungurudzwa zvisingaiti kuno tinoshungurudzwa mukadarira hama dzedu zhinji dzakapararira munomu Pretoria, Cape Town, Jeben nzvimbo dzese hombe vazimbabweni achipiswa nematayira tinopiswa nemoto sedisemba havhataba usina kana chawatadza muno unogona kupiswa nawe uri kudzokera kumba kwenyu kumba hakudzokei wezi kwakaoma vese vari kuzimbabwe vasina kana kuuya kusouth africa havana kana chavakaona vari kuno mukavabvunza sikireti neinfomation iri kuitika kuno kusouth africa on top of zimbabwe vanomutaura zvezvizere zvinorwadza zvatinoona munhu asi hapana chekuita because kwedi kwacho hakuiti even kana batika zvimwe zvinhu zviri kuitika muzimbabwe moa zanupf ka iye munhu akagwa wacho akagara muofisi anchotravhela kutokwira ndege kuenda kune dzimwe nyika mumba make makavaora sezvizvi iye chimwe kwacho nokugara muofisi unotaziva uri musoja uri kudakurowa munhu ari kudemonstrata kuti zvinhu zviri kutengeswa munhu zviri kudhura iwo ndiwo munhu unoenda kuorowa yowo mangwa unoenda sekubasa kwacho kombi yaunokwirawo kana uchienda kutaa nokotenga ndeipi shopu yaunotenga iwo yakachipira iwo wega uri musoja wezanupf ndeipi iwo mapurisa acho anongomira mira nezvina basa achiteera mudzimba achisunga vanhu shangu yake yakapfeka nhasi amene kuti ndiyagore ripi muchine kamba ndogadzira shangu dzemapurisa muzimbabwe zvimwe zvinhu zvirikuzova zvorwadza sitiri kuzviteerera kana kuzviona pane panotoa kuti hapana kusiri kufa unotodecida kuti regai ndichitofa zvakafanana because fyuture yezimbabwe chaise hapasiri takakura tichiyaura muzimbabwe isu kusvika titivhi tiuye kuno kusouth africa kuno kuno kwacho totoshanda mari iriko inooneka but rugare hakuna hatimazviona tinoise kuti hakuna kana kwedu kwatinobva hatina kana kudonha mumiti kacho even kana ndikadonha mumuti hai man haikona man zvinoitika muzimbabwe mu zvinokwadza sere zvinoitika mukati mezimbabwe
tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7 atashandisa nhasi muchirongwa chino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vangangosvika gumi vakafa mushure mekubatira moto kwengarava mbiri dzaive nemireza yekutanzania mumupata wekech uri kumahombekombe kwenyika yekraimiya iyo yakatorwa nerussia munhu akanga akazviteya nemabhambu musiriya akarwisa motokari dzemauto eamerica nemakedhishi mukurwiswa kwechipiri kwemauto eamerica musvondo rapera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeamerica kwakapinda muzuva rechimakumi matatu nerimwe nezuro pasina tarisiro yekuti mutungamiri wenyika iyi vadonald trump vachatora matanho ekuvhura hurumende yavo here vasina kutanga vava namari yekuvaka mudhuri kumuganhwa nemexico yavari kuda vashandi vehurumende yeamerica vanodarika mazana masere ezviuru vanonzi havasati vatambiriswa mihoro yavo izvo zvinonzi nevakawanda zvave kukanganisa upenyu hwavo muchikamu chedu chatinotarisa nezveamerica nhasi tabata chizvarwa chezimbabwe chinogara munorth carolina vaisrael mavindidze kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi
ini maonero angu ndokuti apapa zvinotaridza kukwikwidzana kuri kuita mapato maviri amademocrats nemarepublicans kuti achabudirira ndiani kunyanya since kwava necongress itsva yakapinda manje manje iri kutungamirirwa namike pelosi zvinotaridzawo futi kuti mutungamiriri wedu vatinaye nebato rake vanoramba vakakikidza nokuti ivo vatotarisa kuna 2020 nyaya yemaelections zvinhu zvacho semaonero angu zvinenge zviri very personal
tichitarisawo matambudziko aavepo kusvika yezvino izvi vashandi vehurumende vanodarika 800,000 vari kunzi havana kutambira mihoro yavo ndofunga kaake chipiri zvinosiya papi tarisiro yamataura iye yekuti vanenge vava kugadzirira zva2020 vanhu vangazovavhotera here vachiisangana nematambudziko akadai
kwakuita makwikwiwa kumiridzana umwe noumwe ari kuti atanga kubwaira ndiye acharuza asi kuindirira nenyaya yamataura iyi pavanokunyunyuta kukuru maonero angu ndeyekuti mavoters omuno maana kupusa I think vari kuona kuti chii chiri kuitika sekutaura kwatachiita kuti it's more political than genuine need for reform vese vanhu vanobvuma kuti kunodikwa border security kuti vanhu vasangope hakuna nyika ingabvuma kuti vanhu vangotutumuka vachipinda munyika imomo pasina zvomutemo asi sokutaura kunoita madhemokrati handizvoba zviri kuitika zviri kuitika ndezvokuti vanhu vanouya kuno kuvachitiza nhamo dzanobva kunyika kwavo imomo mulatin america dzinozikama nyika dzacho nenyaya dzemadrugs ariko namagangs ariko saka vanhu vana magenuine concern and havasi kupinda chamuwande muwande vari kupinda vachizvipira kuvanhu vemutemo kuti tauya kuno kutiri kutsvaga waasaila so reform inofanirwa kuitiwa nyaya yesecurity inofanirwa kuonekwa asi haifanirwi kuti izembereswe panyaya dzepolitics especially dzakatarisana nomunhu wani kuti auye nechikaro choutungamiriro hwenyika inei.
Tinonzwa kuti iyo shutdown iripo iye zvino izvi ndo yarebesa munhoroondo yeAmerica. Zvinorevei izvi tichitarisa utungamiri huripo?
Zvinoreva kuti mutungamiri watinaiko zvino is one of a kind. I think nyika ino haisati yamboona zvakadai. Saka handinyatsikuziva kuti maperero acho ndaapi nekuti nyaya dzacho dzawandisa and sezvandapotaura payapa hazvina chakatiposa tasa mangwana vanogona kumuka vachinja rimwe zuva zvevakatora vakati handina kumbodaro zvoramba zvichingodaro saka kuti uzive chaizvo zviri predictable semaitiro aiitika kudaro wanyatsoziva kuti chinhu chikaita so chinowanzobuda chakadai kuti nezviri kuitika mazuva ano kubva pakatanga kutonga mutungamiriri wenyika hapasina straightforward prediction yemafambiro ezvinhu nokuti zvinogona kuchinja uyezve zvinogona kuitika zvimwe zvisati zvamboitika vanhu vese vachikashwama.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaEsau Mavindidze vari parunhare munorth carolina muno muamerica nestudio 7. Zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica zviri kutarisirwa kuungana nemusi wechishanu svondo rino zvichiratidzira zviri pamuzinda wezimbabwe uri muwashington dc zvichinyunyuta nemamiriro azvinoti akaita zvinhu kumusha. Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku vadheni moyo vanove zvakare sachigaro webato remdct rinotungamirwa namuzvare tokozani kupe mudunhu reamerica vanoti vari kutarisira kuti vana vezimbabwe vose vachaungana pachiitiko ichi zvisinei nemapato ezvematongerwo enyika avanotsigira. Ngatinzwe hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Zviri kuitika kumusha taona kuti hatingarambi taangonyarara because semazimbabwens zviri kuti afecta chaizvo kuona vanhu vekwedu vachitreatwa nenzira iri kuitiwa nehurumende yava Mnangagwa. Saka tati taona kuti nesu semazimbabwens ari muno muamerica tisangane tiungane tiratidzire kuti nesuwo tiri in solidarity nevamwe vedu vari kumusha because zviri kuitika izvi hatingarambi taangonyarara tichifunga kuti zvichanaka zvega. I think all of us as Zimbabweans tofanira kuti tisimudzire titaure pane zvazvo kuti zvionekwe kuti pari kugadzirirwa kuti vanhu varegere kurayiwa nekupondewa zviri kuitiwa nehurumende.
Saka muri kuratidzira muri sezvizvarwa zvezimbabwe here kana kuti muri mapato ezvematongerwo enyika?
Tiri kuratidzira sezvizvarwa zvezimbabwe. This is non-partisan. Tiri kuinvaita munhu wese muzimbabwe kuti avepo because this is beyond party politicking. This is zvemapato. Izvi zvatova zvemunhu wese wekuzimbabwe because zviri kuitika zviri kuafekta munhu wese. Hazvisi kuselekta kuti uwe pato ripi.
Imi muri muno muamerica matambudziko amuri kutaura ari kuitika kumusha saka zvinozobatsira nenzira ipi?
Zvinozobatsira nenzira dzakawanda because one tinenge tichipawo message tichisenda message kune hurumende yava Mnangagwa sezva tiri kudawo kuti isu semazimbabwens zviitike kuti zvinhu zvidzokere to normals because zviri kuitika manje zviri abnormal and tinenge tichipa madimanzi eduwo sevanhu vari kudiaspora. Secondly, toziva kuti madiaspora ndiwo anobatsira zvikuru kumusha uku because hakuna mabasa tisi tinotumira mari ikoko. Saka kana indaneti yavharwa nezvimwe zvakadaro that means kuti famiri dzedu kumusha uku dzaakufa nenzara because hatisina nenzira yekuti tivatumidzire mari. Saka zvinhu zvakawanda zvatoda kuti tilay down kuna ambasada kuembasi kuti atumirewo meseji yedu kuna president.
Vanga vari mumwe vari kuronga kuratidzira kuri kuda kuitwa nemusi wechishanu muno muwashington dc nezvizvarwa zvezimbabwe kumuzinda wezimbabwe vaden moyo vari parunare nestudio 7 muno muwashington dc. Iye zvino tokupai kambo handiro dambudziko kubva kuna Oliver Tuku Mutukudze. Kuna Dr. Oliver Tuku mtukudzi hanzi gadzirisa dambudziko rapakuti musoro uteme. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha vachiti vari kunogadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Sangano revarairidzi royambira hurumende kuti varairidzi vanogona kuramwa mabasa kubva svondo rinouya kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuone kainemufaro semazuwa ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina ntunga milinkomo.